kuitira kutasa nyaya iyi apa ndeyekuti tingati nyika yava kuita redollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana kuti RTGS ichi kushanda here. Mubvunzo ndeyekuti nyika iri pa yakagara pawo tingati sitting on the fence pachirongo haina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS. Oro haikwanisi kubva kuti nhase company or organization isusu tava kushandisa US dollar. Saka zvikuitikane zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS. Asi dokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanoda kushandisa US dollar havasi kuda kuripwa nematransfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS.
Ko sei vari kudaro?
Nekuti dambudziko riripo nderekuti vakarepwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwemaorganizations avo. Mukaenda kumaschools vanotenga stationery, vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency kusevisa mota dzekumaschools, kuda foreign currency kumauniversity, kuda foreign currency makambaniwo anoda foreign currency vesiti tanzo vanoda machemicals anoda foreign currency.
Kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vesava kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii maus chete. Mutemo uripo unonzi Bank Use Promotion Act. Mutemo iwoyo unoimhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three-tier pricing system unorwisa three-tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati, mutengo weEcoCash imari yakati, mutengo weUS imari yakati, ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Use Promotion Act. Saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda maus chete. Pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika nderekuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kumaNGO nekumadevelopmental partners ana UN vari kutambira mari maRTGS. Saka dambudziko riri kuti makambani makada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwanise kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzanidzo vanoenda kupi mari iyoyo.